Good evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, March the 18th, 2018. I'm your host, Ntungamile Nkomo. And tonight, we are looking at the factors that will determine who you vote for in the coming elections. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 001-202-619-2077. We are also streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and at VOA Shona. As you know by now, we are also streaming live on our three websites. That's www.voashona.com, www.voandebele, as well as www.voazimbabwe.com. Good evening once again. The 2018 election season is in full swing. Political parties are out campaigning and making all sorts of promises, some practical, others ludicrous and simply far-fetched. Empty populist platitudes, if you will. But does that even matter to you? Well, that's what we want to find out tonight. Give us a call and tell us what factors will determine who you vote for this year. Lichona njani zoluganda ba ikudibana kuhlelo lwenu uhlelo lwaba sakhulayo lamhlanje kungolwesibili. Utaba olusekudwini sikhangela ukhetho osolusondele luyeza kubo July, August khonapho. Umbuzo omkhulu esiwubuzayo lamhlanje ngothi kuyini kahle ozaba ulakho engqondweni okuza kwenza ukhethe ukubana uvotela liphi ibandla kumbe uvotela bani, kungaba ngumuntu abencintisa kusikhundla sokuba ngukansila kumbe kusikhundla sokuba ililunga ledale lephalamende lakhona lephezulu kusikhundla sika mongameli. Lisithinteke ngocingo khonapha, inombolo zethu zithi 001-202-619-2077. Sifuna ukuzwa ukuthi kuyini kahle elizakuqakathekisa okuzalikhanga, okuzalihuga ukuthi livotele ibandla thize kumbe livotele uzibani banyana. Ndonyaya iri mudariro, nasi veduwe muchirongwa chenyu, chirongwa cheve chidigi. Tukuda kunzwa kwa muri kuti zvizva muchange muchikoshesa zvikuru musarudzo dzinouya zvichapa kuti munge muchisarudza kuti ndichavhotera bato iri kana kuti ndichavhotera munhu uyu. Tifonerei pano pa Studio 7 Live Talk, The Connection, pa number 09 dzinoti 001-202-619-2077. Munogona zvakare kutitumira mashoko neWhatsApp pa number dzinoti 001-202-465-0318. Ndonyaya iri mudariro nasi. And joining me first is Itai Machakaire of the organization Zimbabwe Yadzoka. Mr. Machakaire, good evening and welcome.
Good evening, how are you?
I'm doing well. And how are you doing?
I'm doing well too.
Good. Let's dive in. We know the voter registration process is still open, and I know your organization is one of those that has been, you know, lobbying members of the public to go and register. Where are we now?
Yeah, we are still committed, encouraging people to go and register to vote. Like we have been saying, we are targeting mostly the youth because they have the future. So we are busy mobilizing and encouraging them to take leadership positions in their respective political parties. And we are urging political parties to consider youth in their candidate selection, be it in local parliamentary, even in the presidential. We are very much concerned with the youth of today because they have the present and the future of Zimbabwe with them.
Mm-hmm. And as you crisscross the country, Mr. Machakaire, talking to these young people, what are some of the factors are they telling you they will be considering in picking which political party to vote for or which individual to vote for, especially, you know, people who do not necessarily support a party at this juncture?
Thank you. It's true, as an organization, we have walked around, we have gone around Zimbabwe. We have spoken to people from different political organizations, from different backgrounds. What the youths are saying, one, is that they now want to be led by people of the present generation. That is what most of the youths are saying today. They are tired of these old politicians. Not that they are discarding them, but they are saying we need to be led by people who understand what we need as youth. People that are involved with the daily needs of the youth, people that are conversant of what is happening in the global world, people that are conversant with the technology of today. So many people are promising to vote not for political parties or members from political organizations, but as far as we are concerned, the election is going to be a bit different. People are going to be voting on personality, not just from which political party one candidate is affiliated to. So the youth are tired. They need someone who tells them. They need someone who promises. They need someone whom, when they look at, they can be convinced that their future can be in good hands. They don't want to entrust their vote into someone who, for example, who continue talking of the second Chimurenga. But most people are saying, of course, we appreciate what the freedom fighters do, what the freedom fighters did, I mean. They appreciate them. But today, they need economic emancipation. Of course, we are in a free Zimbabwe, but our economy is not free. So people, especially the youths, who are educated, some are diploma holders, some are degree holders, but they have got no employment at all. So they are saying, Matatagakare, Achanyarazi, Mwanaba, we need food on the table. And definitely should I say, no matter how ZANU-PF, should I say, is going to campaign, is going to promise, is going to advertise, people, our youths are so tired.
Mm-hmm.
We talk even...
Okay, finish your point so that I move on to our second guest. But go ahead and finish your point.
Yes, I wanted to say even the youth from ZANU-PF, they are not going to vote for ZANU-PF this time around because of empty promises.
Please do stay on the line. Joining us now is Linda Mpofu of the organization Community Youth Development Trust. Good evening, Linda, and welcome.
Good evening, Ntunga, and thank you very much for welcoming me.
So I know your organization too is very much engaged in mobilizing young people to vote in this coming election. What are some of the most important factors that you are hearing from many young people that they will be considering in, making up their minds on who to vote for?
Yes, there are a lot of issues that young people are talking about. First of all, they are talking about voting for youthful people, youthful both in age and in their heart, because they are saying they are tired of empty promises. We've got youths who are so learned, diploma holders, degree holders, master's holders, even PhD holders who are unemployed. So for them, they feel that the old guns who are there now really don't care about this education that these youths have. So they are saying that if only there is or there are youths in leadership positions, people who will know what exactly the youths need, what exactly the youths are yearning for, then maybe these people will put up policies that will open up spaces so that youths can get employed. So this is the most, hot issue in all our meetings. For example, like this past Friday, we had a conference, and the youths were all agreeing that no to empty promises and no to elders who keep on talking about past things that they were not even involved in. For example, even Chimurengas and all, this is an old, tired song to them. They want, the youth of today are tech savvy, so they need things that are really conversant with them, with the today, the now, and not the old. So this is the talk that is happening everywhere.
Ngezinye indlela abantu abasakhulayo lo nyaka bakhangelele kakhulu kuma candidates kwabancintisayo abangontanga labo.
Yes, yikho sibili bathi bafuna ukuvotela abanye babo ngoba okhulu nabogogo behlulekile babathwalise nzima bengabanaki. So bona abakufunayo khathesi ukuthi bake baphe osontanga babo ithuba lokuthi labo bake babuse babone ukuthi kuzabaqinisa ngaphi, ngoba kube belokhu befaka abantu abadala bencitsha ithuba laba abatsha akubasizi ngalutho, ngoba khangela khathesi nxa sikhuluma nje uminista wama-youth khathesi ule-69 years. Sure, eqinisweni kuyini anga akucabangela ontanga athi yikho sibili okumele kwenze ngontanga. So abakufunayo bona khathesi yikufaka, nami ngikufunayo ngoba ngingontanga phela, yikufaka laba abaleminyaka sibili abasaselegazi elidiphumayo, sike sibone sizame ukuthi khanti bona bazasifikisa ngayo. Nathi sike sifake bacabange ngokuthi asinamsebenzi. Ziningi izinto esizifunayo thina njengabontanga. So sizabanika lelo thuba sibili kukhetho lona lolo olwalo nyaka, sike sibafake sibone ukuthi bazasifikisa ngayo.
Thank you there, Linda, and please do stay on the line. Itai too, please do stay on the line. Timbotora Tereri Vatato Kuma Tato Magadi
Tilevo Magadio
Aywa Tere Bosterek Mati Bata Morigubi
Antrimu South Africa
Kwaga Mirase Igujionuko
Atrimu Daru Daru Masangwa
Mainzwa Nyairi Mudari Ronasi
Yehudi Tribu Kari Sire Yap
Iwongo
Trukuda Shanduku Shanduku si nijayja ndo ya Trukuda Mnizongo Sala chatino tansi Kufuro wama kambano kutuwari kundze Sisi tukwanso kwenge tizu vila mkati minyike iti zawa Izo zutaka wana muna nukwansa kutiti ezo Chukwati mwe edino kuna ufara So far Apana atati itira sofa. Sala tu dawa kutomboti nja mabatani. Zichinda wa kuti promisa wanga gondi kutitira sinu kuta hata andua.
Saka mkoma tatu. Zvizwa mchange mchida kunzwa kuva kuneveze matongero enyika. Vamnangagwa, amaikupe, Nelson Chamisa. Ana Walsh menguwe, ana mai mjuru, ana tenda ebiti. Zviza mchange mchida kunza, vachita ura, vachivimbisa, zvichapa kuti mubude nechisungo chekuti izi, zinenge ziri kutaura. Chokwadi zinenge ziri kutaura, zvine msindo, saka ndiri kudzivhotera. Zviza mchange mchikoshesa ipapo.
Inini zvandicha koshesa chikuru nyika kuchengetedzwa kwepfumo yenyika kutanga chechipiri kuvhurwa kwemakambani tinoda kuona vanhu vachidzokera makambani makuru achivhurwa chechitatu vanhu vachiona hutano hwakanaka mvura yakachena mukati memadhorobha Dozi nza dinote dakutari sirezos. Apo pa anu arugugu pa ma... Pati za arugugu... Right now. Chandunga dekutari sa andu. Yo kutima politizia nza anu nye samanji. Especially... Kutawurom. Tanzu wani ma promises. Saka right now ndrukuda kuimba. Ndrukufamba sa ungunye itidika. Kwa chamisa ndruda kuti ndiwa bilize shomu asi yei language yawe inu mbaita kuti ndimbo tijau tijau shoma nekuti kati za wanozo taura mkoma yei ndozo chaya kuti mkoma varuda kushandura nyike kama tuwata kuti ndiwa bilize
kunge zvipi mkoma tipei mfana nizu
mkoma makanitawara zve bullet train mkati nyike Zimbabwe in 5 years mkoma tinenge tatuwe ne mabasa here economy bo here sekuti zvese izvo zvinenge zvatoitika handi muri kuona manje saka pa pane mbakuita kuti ndiite sendirotidza kuti anyatsoda kuti tichezvinhu zvine huoni here kana kuti aroda kungoti chingovhotawo zvedu
Saka muri kuti hongo muri kutarisira pane zvamuri kutarisira but vezvematongero enyika vacho vasanyepe nezvinhu zviri obvious manje
yanga vareke kunyeba nezvo zviri obvious ende chimwe ndeye kuti zviziva kuti hurumende yanga iripo yagara ine kutadza kwairi kuita kana kuti yagara yakatotisa pasituation isiri right saka izvozvo saka tinoziva ngavachirega kuti pese patinongoti pese pavanoita rally kana kuti pavanoita rally tinoda kuti vatiudze kuti chii chichaitika kwete kutiudza kuti ana ningi wakafeira pakati tinozviziva tiudze mukuru wedu kuti pakati pakadziriswe zvakati tikuda kudai tikuda kudai tinyatsoziva kuti aiwa zveshuwa iyi inzira yakajeka kwete zvinhu zvinenge zvisei zvisingaitiki zvinotozvita utipa mubvunzo manje saka toita sei manje toimba naani apo.
Haiwa, mataura mukomatato, tinotenda kuSouth Africa uko.
Haiwa, tinotenda kureno.
Inakai, komunye mlaleli wetu lapha umdolomba. Mdolomba kube kubambile konapo, nembodzoka kwamuri mukoma machakaire. Muri kuwanzwa vatereri vari kutaura.
Ya, ndiri kuzvinzwa chaizvo. Ya. Mukoma ari kubva kutaura kana kuti munin'ina wangu ari kubva kutaurawo ari kutaura zvakanaka chaizvo asi pane zvendoda kuti anzwisise kuti munhu ukanga wagara uri uchitambudzika zvakanyanya sevanhu vakabarwa muma90s kusvika petiri panapa hawana kunyatsoona kunaka kwenyika ndosaka tiripo tisusu wechidiki wakapinda pakutungamira wane muono uri mberi havasiri vanhu vari blingard havasiri vanhu vari dogmatic havasiri vanhu vanongofari vanoona zvakavakomberedza saka ndiri kuona ndaiona zvangu pasocial media vanhu vakawanda vari kutaura nezvekuti bullet train is impossible bullet train is impossible tavasina kunyatsotanga kutsvaga kuziva kuti nyika yedu yezimbabwe inyika yakamboita sei inei nyika yezimbabwe yakapfuma ine zvicherwa ine maresources akawanda akamismanagedwa for the past 37 years tisingaedheri panguvawo varungu pavaitonga pamwe vaitotora homwe upfumi vachiendesa kubritain haningazivi zvangu saka kana munhu aakutaura manje kuti chendingakurudzire kana vari vachamisa ndechekunyatsosimbisa kuti he is going to curb corruption nokuti akakwanisa kudzivirira hunonzi huori zviwanikwa zvose zvemunyika medu zvikaiswa into good use hapana chinotitadzisa kuita asset class country saka vanhu ngavatende ngavaumbe mukana hakuzi kuti rinonyenga rinohwarara ngatirambe tichitaura takatarisa nyika yacho yezimbabwe kuti inei ine zvakawanda saka zvinoita kana tikadzivirira huri kana mbavha dzakaba mangoda kana mbavha dzakaba madiamonds kana mbavha dzakaba platinum dzakaba gold dzikabatwa dzese izvozvo zvodzirwa mari ido ndeyakuwanikwa yodzorwa yese yoshanda tiri kutaura kuti zvinhu zvetinoda zvinoitika rega ndimbodzorere muteereri anga achitaura kumashure uko kwandakakurira nini nguva yehondo tinge tina mukoma ainzi comrade john tichadya mafuta enyika paitonyatsotaratwa uchiona kuti munyika yezimbabwe mune upfumi munyika kana munhu nganyatsokoshesa nganyatsonzwisa kuti kana munhu akaita sakasukuere achiwaka imba yayo inonzi ine mabedroom 40 kuglenron akagona kupwanya matombo akagona kuputsa gomo kuti anyatsowake imba mari yacho aitore kupi emeya minista ndozvo tiri kuti upfumi hwese huhwo hukaiswa pamwe chete zviri kuimbiswa izvi zvinoita zvinobudirira chaizvo chaizvo saka ndambonzwa muchipa muenzaniso yekuti kune vari kuda kukwikwidza vakafanana munangagwa nana mai mujuru nevamwe vakadarawo ndiri kufungidzira kuti mujuru munangagwa zvake itori nani starta because akagara ari muhurumende kubva 1980 apana chitsva chaatagona kutaurira nyika yenu kuti achada kuita chaakatadza kuita.
Ndimbopinda ipapo mukoma Mashakai. Ndimbopinda ipapo.
Ndozokanganwa. Ndinendiri kuti mai muJerumani ndinguya wedava. Unguwa ari muhurumende. Zvavanofanira kungodai wangu ari kuita manje vangadai vari kutsvaga wechidiki wavari kuisa pamberi iwo uchivataurira manje kuti una mwanangu ukafamba nenzira iyi kwetewo futi kuti wade kuenda pamusoro kunoti ndoda kutonga nyika wegozodii zvawakatadza kare karewo zvekare makore 37 wari muhurumende saka tiri kuti wakafanana nana mbuya muJura awa ngavaregedze kurwisana newechidiki ngavachipa wechidiki iwo woenda kumashure wachipa mazano wachiratidza gwara kana paakurasika watai wadzoka apa ngatidai wonongedzera kasevanhu kwenge vari muhurumende kuti onaita pamwe paimbobuda neupfumi ndepapa pamwe paimbobuda neupfumi ndeapa izvozvi tineka uyu mumwe akabva kupinda
wafutimukoma itai ndimbomubata muromo mukoma wangu ipapo ndimbotora mutereri just hold on one second ngitate umlaleli umdolomba kunjani mnumzana. Hello, Mdolomba.
Hello.
Yeah, mgunjani ba.
Hello. Yeah, mgunjani. Hi, nyapila. Mgunjani.
Hi, siyapila. Unjani lapo kona.
Hi, siyapila.
Ungehlisa I volume yomsakazo wakho. Ngizumsindo lapha zwanani kuhle. Aha. Usintu ngapi ba? Ungapi? Hello, Mdolomba.
Hello.
Yebo, liyaqoma ucingo lwakho. Uthi sibambe ungapi? Aha, uyizila indaba akusiphi umbono wakho?
Hayi, mina engikubonayo ukuthi izwe lethu leli yazi lidinga sifuna ukuthi uNkulunkulu angenele sithole umkhokheli oqotho ozabefuna ukusebenzela abantu. Ngoba iqiniso elikhona ngelokuthi omunye angangena asikhalele ukuthi omunye omusha abuye kodwa isiqalise ngizaqala naye afuna ukuthi asebenzele imeli yakhe ilizwi wakhe kuqala ilizwi ngapha lisifa sisele imisebenzi sisela konke okumele sibe lakho njengelizwi oke hhayi
ngokufana
nayo.
Aha, wabhalisela ukuvota yini Mdolomba?
Yee, ngabhalisa wabo.
Aha, so usiyavota nje especially kathesi ngesikhathi secampaign ayakhankasa amabandla. Kuyini ofuna ukukuzwa okungenza uthi ngiyamkholwa lo muntu ngizamvotela mvotele lebandla lakhe?
Akumele abe umuntu ozinikeleyo ukuthi uzasebenzela abantu. Kodwa ke uhlupho yukuthi abantu bezombusazwa nti iyakwazi ukuthi nxa esafuna ukuvotelwa uyakhuluma nalokhu sevotele kasakwezi.
Hhayi, siyabonga Mdolomba, sikufisela intambama enhle. Uphenduke uhlelo ngeviki ezayo.
Ile baba.
Aha, siyabonga ke Mdolomba, timbotorazve mumwe mutereri vaDesire Mutape. Mukoma Mutape makadi?
Takasimba makadi zvenyu.
Aiwa takasimba kana makasimbawo. Matibata muri kupi?
Tambata tiri kuSouth Africa kuPretoria.
Na zvakamira sei paPretoria?
PaPretoria panofadza chaipo.
Munombosangana navaZuma here?
Vazuma asati zvemutambosangana navo.
Kana kuti vakadzokera kumukandla?
Vakadzokera.
Mapina muchirongo amukoma wangu, tipewo pfungwa dzenyu.
Tiri nezveizviya.
Tokukurukura nemakampeign uyezve tinoda kunzwa kwamuri kuti zvii zvamuchange muchikoshesa zvamuchange muchiongorora mumabato nemacandidates zvichapa kuti mubude nechisungo chekuti ndakuvhotera munhu uyu kana kuti ndakuvhotera bato iri.
Okay, ini zvandinonyanya hangu kutarisisa, ndinonyanya kutarisisa bato rinoita zvido zvegutsa ruzhinji sebato rezano PF. Risina mhirizhonga sezvatiri kuona kuMDC kwatakabva uko zvekuti ana maikupe vanodzingwa, vanorohwa, vanotandaniswa. Hatingazvigoni.
Zamuri kuti zano PF ndiyo ine gusa ruzhinji uyezve inogona kutodeliver chaizvo.
Zano PF ibato risinganyepi, zvasiyana nekuMDC uku zvatinongonyeberwa, zvatinoona kuti pachena kungonyeberwa. Zano PF inotaura chokwadi chiripo. Saka isu sevechidiki takamira nezano PF tiri kuti aiwa vaED ngatimbobva pamukana.
Asi pakunyepa babato renyu rinonyepa mugomo wangu. Vamugave vakambovimbisa mabasa kuti tichange tichi umba mabasa 2 million. Akaenda kuti mabasa acho.
Regai ndikubate mugomo wangu. Vamugave sakei isu tadzoka kuzano PF. Nguva yavamugave takanga tabva kuzano PF isu vechidiki. Nekuti ngatisasataura zvavamugabe, bato rezano PF raakutungamirwa naEmerson Mnangagwa. Sakei muchiona vamugabe vaakuda kufoma zvavo zvimapato izvi, isu tinomira navamunangagwa. Vamunangagwa havanyepi, vanotaura chokwadi, vane chido nenyika.
Asi vamunangagwa vacho vaimbovaka ishamari yavamugave vachishanda vese for more than 30-40 years vasati vavabvutira sei.
Vakasenza vese chokwadi more than 30-40 years. Sakei muchiona kuti vamugave mhedzisiro vakanga vava kushoropodza vamunangagwa, vava kuda kudzinga vamunangagwa. Chikonzero chakanga chiri chekuti vamunangagwa vakanga vaine pfungwa yekuti nyika iende mberi sei, zvakanga zvakazobhowa vamugabe.
Saka zvii zvakapa kuti mubude muMDC?
MDC takabuda nhema, uye MDC bato risina kurongeka. Takanga tiri muMDC tikashandira MDC zvakanaka 2008, asi chinobuda hapana. Vanhu, kune vanhu vakawanda vakapisirwa dzimba 2008, asi kuti tito zvakaitwa neutungamiriri ndezvipi kuratidza kuti vanhu ava vakafira mubato? Hakuna kana zvavakaita.
Vachiurawa nezano kayamadzokera kwairi mukoma Mutapi.
Aiwa, abata vanhu ava vakanga vanogona kunga vaiurawa nezano PF munguva yavamugabe. Hatirambi kuti munguva yavamugabe pakaitika zvakaipa zvakawandisa. Asi iyo sebato reMDC chii chavakazoitirwa vanhu vavo? Hapana.
Muri kuti vamunangagwa ndeye munhu kwaye, asi mwedzi wapfuura amai Mujiru vakamborakasva stereki nevatsigiri vezano PF kuHarare ikoko vachiita musangano.
Anamai Mujiru vaya vakanga vanyebera vanhu kuti purezidendi ari kuuya. Vanhu vakaenda kumisangano yavo vachiti aiwa purezidendi watinoziva ndivamunangagwa. Vanhu kubva vazobvunza kuti handiye purezidendi wamaireva here kuti ari kuuya uyu? Mhirizhonga kubva yatanga ipopapo. Kana vakanga vanyeba kasata, vanhu vaizoita sei?
Asi vakarohwa nevanhu vezano PF, ende tineomboone kuti vakazosungwa.
Vanogona kunga vakarohwa nevanhu vezano PF, asi hazvisi mugwara rezano PF kana kuti titi zano PF ndiyo inokonzeresa mhirizhonga kana yakanga yavatuma. Munhu akangoitawo izvozvo izvo anosapota zano PF mushure mekunga abhoikana kuti ndashedzwa, ndasiya mabasa angu kuti huya purezidendi ari kuuya, akaenda achinofunga kuti ndiri kunosangana napurezidendi.
Saka aiwa, ndinotenda mukoma Mutapi nekupinda muchirongwa.
Ndatenda zvikuru.
Ndawe yakhuluma lapha uDesire Mutape uthi yena wasuka kubandla le MDC wabuyela kuZANU PF lapho ayikhona la kudala uthi ibandla le MDC akulalutho nxa kumatabire umatabire uthi makumbo enyoka uthi akulalutho bayathembisa nje kodwa abalalutho abalwenzayo kaba deliver kaba act. Kodwa ngimbuzile ukuthi uthi kuMDC kulodlakela kulalutho ukhuluma phindwa wazigwenxa yedwa futhi wakhuluma ngokubulawa kwabantu kukhetho luka 2008. Sengimbuza kodwa babulawa izanu phela labo bantu uthi yebo kunjalo kodwa asi ifungwa zabo ba Desire Mutape ngumbono wakhe ke lo uMtape uthi yena ukhetho oluzayo uyavotela ibandla lakhe ibandla lezanu PF uthi ubaba uMnangagwa ngumkokheli oqotho. Mgoma itai mo chiri parunari
ndazo zvibata ndinodakuda kuti ndibva ndakase kutiura uyo anoda kushandisa nepenuro yevanhu yekutaura zvinhu zvisina maturo kuti auye pamhepo achinyeba kuti munhu wemdc. Handisi kutaura ndakamirira zvangu MDC asi ndinoda kuti panyatsokuziva kuti munhu Mnangagwa is guilty ekenge arimo muhurumende matebhelerend massacre ichiitwa anofanira kuzviziva zvizvo kuti Mnangagwa is guilty. 2008 the late Tsvangirai ahwina Mnangagwa ndekenge ari agent yamugabe election agent yamugabe wakaba win yaakutaurwa izvozvo izvi kuti Tsvangirai yakenge aine 73% wanhu vakaurayiwa wanhu vakapisirwa dzimba wanhu vakadumburwa maoko izvinezvi ndiveri semunangagwa ari kutaura kuti 2008 kunge kusina mhirizhonga ouya uyu muteereri ari kubva kutaura unyatsowana magasi ekutaura pamhepo kuti ZANU PF hainyeperi wani chii chakanyatsoitwa nezanu PF pa100 days dzakataurwa naMnangagwa atadza kubvisa aipa mutemo uyu atadza kubvisa posa mutemo uyu atadza kungodhairekta kuti ZBC ivhure masaisai wanhu wezvematongerwo enyika wataure isusuwo wezimbabwe yadzoka neamwe macivic organizations tiitewo mapurogiramu ka vanongoramba vachingotaura zvezanu vachitaura zvezanu vachitaura zvezanu saka avanhu ava mangwana havadi kupiwa platform panepenuro idzi badzi ngavaende vanoita propaganda dzavo vari kuzbc uko nekuti vanotikanganisa nekuti tine vana vakadzidza tine vana vane mamasters vane madoctorate vakagara pasi osumuka otaura kuti hanzi ZANU PF ndo inogutsa ruzhinji yakagutsa ani iye zvino izvi pakatangwa chirongwa cheminda chaicho chaicho ichi waiti toda kuita equitable redistribution of land asi waitora mapurazi vamwe vachipiwa ma2 hectares vamwe vachipiwa ma5 vamwe vachipiwa ma6 ivo vana Mnangagwa vachitora mapurazi azere vachitora mapurazi ane maminerals utaura kuti hanzi ZANU PF ibato reguta ruzhinji haasi kunyatsoziva zvaanoda kuita munhu uyu anoda kuti abatsirwe anoda kuti aende kundogadziriswa pfungwa dzake dzakati monyorekei haasi kunyatsoziva haafaniri kutenderwa pakutaura pano ndo vanhu vakaita kuti masaisai ave mazod ndo vanhu vari kukonzeresa kuti tive nemonopoli yebroadcasting iye zvino izvi vanhu vakaapply ZBC ndiyo yega yakapiwa wana ZFM avo wana Superman ndiwanzira maproxy ezanu PF wana Star FM avo mastations ezanu PF utaura wangani maindependent broadcasters akaapply akanyimwa utaura kuti hanzi gutsa ruzhinji wekudi ese tikatarisa composition chaichao yevanhu vari muzeki wacho vari kuda kuitwa kuti vatungamirire sarudzo idzodzidzi zvinongoitwa zvese zvakazara nezanu saka uyu munhu uyu ada kubatsirwa ndoda kuti nditaurire vateereri kuti izvozvo kana dzemutanga dzichimbotungana iti helpi kuti mapato ezvematongerwo enyika wakonane zvinhu zviri normal hazvisiri abnormal basi kuti mumuMDC kunyange ndichiri mutauriri weMDC uyezve ndichiri paplatform ino kuti ndiaurire zveMDC kuti mumboite kakusawirirana kana kuti kakusandidzirana kakusandidzirana that's politics ingwani kana kuchechi chaiko chaiko maereda kana magweta amagosa chaiwo chaiwo anombotsvigira pakutadza kuwirirana vanhu asi vanozoenda vachinogadzirisana hakuna zvinhu zvikuru zvaiitwa zvitingabva tade kuti tibva tati MDC yakundikana
kanguvandimbopinda ipapo
mubatanidzwa takaona shanduko isu
ngoma itai ngoma itai
ndikupiwa kesh ndakuendawo kunozoina makiu
ngoma itai ndimbopinda ipapo ndimbotora muterere asi you know just to make it clear tinotema tisina kwatakarerekera saka tinopa vanhu vese mukana vekuzanu pf vekuzapu mdc vakazvimirira vega saka mukoma desire mutape vane kodzero yekutaura pano pane penyuro we are not gonna you know behave like zbc and muzzle people because of a certain point of view. We remain neutral, and that's our business. Ngithathe umlaleli lapha ecingweni othi ngathanda ukubethwa ngegama. Ngiyakwamukela kuhlelo umlaleli.
Yebo.
Kunjani?
Hayi, ngiyaphila.
Ye uyizwile indaba kuyino zabe ukukhangele lawo kuza kwenza ukhethe ibandla lokuvotela kumbe umuntu okuvotela ukhetho luzayo
mina sikhangele ukuthi abantu abedika bathole imisebenzi kakula msebenzi ngaphandle kwamazwe ngenxa kuyukuthi akula misebenzi elizweni 100 days sezikwanile kwakuthiwe kuzaba le misebenzi kwakuthiwe kuzavula amakhampani akula khampani ezinile so thina sifuna abantu abanika abantwana emsebenzi babhalile ama-form 4 ama-form 6 balama-degree akula msebenzi yasizi sebethenta izinkomo bathengisa ama-cadbokisi bathengisa izidio ezingalamba dalo emfundweni yabesayilizayo
bayakhuluma bezombusazwe bayenza amarali lapha lalaphaya ukhona mpela osuthe angisho ukuthi umbethe ngegama kodwa likhona ibandla kumbe umuntu ongani weyamele kukhonokho okukhangeleleyo
ya thina sikhangele ukuthi engeke ngaze ngangena abanye abatsha ngeke bangathinta izinto
amayou
abantwanyana abake bangene sifuna ukuthi labo bayangathi ababethu abasangathi laba iminyaka isiminingi
sokwehlula
sokwehlula inyaka isiminingi 37 years from 1980 until today ayinatshintshe wonke abona ababakhuluma ngetshintshe ngabantu abaqala ukungena ngo-1980 kuzofikela nje
sithi isintu kusinwa kudedelwana
yebo isinika nini amandla ngoba ungaziliwe nokulokuthi mina ngiyakwanisa ngiyakwanisa akula muntu okwanisayo anomunye uthi la kabona ngina kwanise foni thina abantu tesibona ukwehluleka kwabantu angathi bena siyakwanisa ngoba ngase ngakhuluma ilungelo lakho bakudala
hayi siyabonga ngokungena kuhlelo mlaleni
hayi lami ngiyabonga
ndimbotorazve mumwe mutereri vagura jena makadi mukoma wangu
angu makadi yongo
aiwa tiri bosterek madibata muri kupi
kugokwe
wakamira sei kugokwe uko
kugokwe kuri nani zvako asi tinotambura nezvara
hamuna kurima here mugomo
kwakuchipisa zvisingatomboiti mvura yakatanga kuna yemanje manje zvirimwa zvacho hazvisati zvotosvika kana mumabhicha ino
asi pane chamuchange muchiwana zvirimwa 1 or 2 at least zvekudya pari zvino
Hapana kana tariro hamene kana mvura ikadzoka woikanaya takangozviisa kurasakura wedu asi hamene ikadzoka mvura dzingaibva here.
Hai tichagara takashinga murame makashinga zvichaita mugomo wangu.
Tinongopatariro kuna Mwari.
Saka tikukurukura nezvesarudzo zvizva muri kutarisira zvichapa kuti munge muchibura nechisungo chekuti ndovhotera ani kana kuti ndovhotera ripi bato musarudzo dzinouya idzi.
Ya zvandiri kutarisira inini kuchekutanga kukosheswa kwekodzero dzevanhu. Chepiri ndinotarisira kudai makambani avhurwa nekuti izvo zvinotitaura nezvekurima kudai. Ndiri munhu akapasa chikoro ndinotoriwo nedhigirii rangu asi handina basa ndingori kutambudzika ndiri mukati menyika ndichivimbisa zvimbiso zvisina basa. Saka ndinotarisira kuti dai wari pagona kupitawo mutungamiriri wechidiki ane dzidzowo anotarisira kuti vamwe vane dzidzo saye vawanikwa vachiita mabasa nyika igobudirira. Saka ndozvinhu zvandinotarisira kuchiona kushingaira neshungu kudai ndarwadziwa neava mati mukomadzidzi aya mashoko vangu vaitaura anorwadza zvisingaiti nekuti iye ari kusouth africa right now nechikonzero chekuti muzimbabwe hamuna basa asi ari kutaura kuti ZANU-PF yakanaka nekuti inovimbisa zvinozadzitisira zvinhu zvinorwadza zvisingaiti. Takadzidzawo chikoro tichishandisawo maresources evabereki but right now nanhasi tiri kungochengetwa nevabereki. Nanhasi vana veduwo vadzidza vakangogara tangova vanhu vakangoungana panzvimbo imwe chete pasina vachinobuda. Izvezvizvi takadai so mukati menyika yezimbabwe muri kunzi mune mabhinya mazara vanhu vapachina kana rugari rwakanaka. Vanhu vari kuurawa vari kuchekwa vana vechikoro vari kudzingirirwa vanhukadzi vari kuchekwa. Asi ari kutaura ZANU-PF yakanaka chii chirikugadziriswa ZANU-PF vanhu zvakadaro rit handingasibatira ndingati ndinotsigira pari zvino kana vakaita sei asi ndichida kutaura maringe nemdc yanga achisvoora. MDC yakahwina 2008 ndezvaanoti hapana kana zvakaitwaye vanhu vakaurawa vakavaitirei vanhu vakapisika dzimba vakavaitirei. MDC sebato risiri mupawe harisi nemutungamiri ari kutungamira haina simba yekuti ringagona kuitei kuti zvese zvinobudisa mari ingagona kukombateta vanhu ivava zvakabata nebata zvemutombo. Saka haina simba rekuti ingakwanisa kuita chimwe chinhu. Dai iri yanga iri kutonga yakakwanisa kunge ichibata utungamiri hwenyika yakoniwa kuita zvichaida ichiisvora ati the moment hapasa tingasvora ZANU-PF chayakatadza haina chayakabata chinopa mari haina chayakabata chinonyatsoti iriratidze simba rayo unlike ZANU-PF. Ndosvika pano vamunangagwa vaari kurumbidza vamunangagwa have been in power kubva independence iripo tichingoziva nezvacomrade Emmerson Mnangagwa vachiita zvavanoita vaita zvavanoita. Inini I once worked in a company ine mashares vamunangagwa steelmakers that company owes me $3,500 iriko right now nyaya dzakapinda mumatare dzichipinda matare tichihwina same president ekuti achitsikika just because ane mashares imomo. Nanhasi vanhu havazi kushanda vachibhazara vari kuitawo masubcontracts vachiunderpaywa asi hapana chatichanaka mukambani iyoyo. Kambani iyoyo iri padhuze nevisco steel kuberekera makudo nenyoka dzizere imomo right now yakangonyarara hapana kana chinhu chiri kushanda muvisco. The whole maindustries ari mukwekwe akafa akanyarara kuti ndomataishanda kuti kasi tikuenda kumusha. Saka ZANU-PF yaitei chakanaka chaari kuona iyi.
Aiwa tinotenda nepfungwa dzenyu mukoma Guraje.
Aiwa tinotenda baba mazviita shuwa hanga tingiti uyo munhu iyo ngaaite zvakanaka kana achiona ZANU-PF inomugonera ngaadzoke kumusha yezvino auye ashande kumusha pakambani yavhurwa neZANU-PF ngaabve kusouth africa kwaari kuteko.
Aiwa vadesire mutape ndinoziva kuti vakateerera saka aiwa tinotenda mukoma wangu.
Aiwa maita basa zvikuru.
Siqhubeke ngohlelo sithathe umnumzana Dumisani Ngwenya. Kunjani baba Ngwenya?
Hayi siyabonga baba Nkomo, linjani?
Hayi siyaphila, usibambe ungaphi?
Sise South Africa.
Kunjani eMzansi ba?
Hayi eMzansi sihleli kodwa sesifuna ukubuyela ekhaya.
Ukuya vota.
Ya, ukuya vota kona besi pekele 100 days lele sithenjisiwe. Ileli vanda lele belivele lizifakile embusweni wabo. Kodwa sokuveze sobani ukuthi mase sivota wonke umuntu sekwazi ukuthi kumele avotele na. Siyabezwa o-desire lapha bayakhuluma ukuthi sisePitori kumnandi ePitori, kungani kungabi mnandi khona lekhaya. So kulabanye abantu ukuthi bayamobilize, abanye abantu esihlanganele nabo elizweni abaphethe ama-ID abadlalisa ivoti besibisele muva abantu abanjengo-desire. Yikubona kuqala kuba nemisindo abantu bechayana bevulalana kungachachi ukuthi umsindo uvelela kuzani uPF kumbe uvelela kuMDC. Kodwa okubalulekileyo vele ukuthi izani uPF angeke iluwini ukhetho lonyaka. Mina njengomuntu omutsha vele angeke ngithathe ivoti yami ngivotele ubaba uMnangagwa, ngoba ubaba uMnangagwa uhlanganela lezinto eziningi. Khona manje siyabona ukuthi ubaba uMnangagwa ikhona izinto azidlalayo. Ungabheka kukhona la akaphuma khona enyuzini lapha emkhipha abanye, ngoba iZDC vele siyayazi ayimkhiphi ma ekhuluma izinto ezibhedayo. Kuke kwaba nekhiphi la eke yaphuma ku-SADC ubaba uMnangagwa etshela i-UD yezanu-PF ukuthi u-former president usengathi kukhona imhlahleli phezu kwayo, kukhona esikulindileyo, ma kungavela sizodila naye indaba yakhona. Okukhomba ukuthi yena ngokwakho ubaba uMnangagwa akulanto ayibhekileyo ye-development, ubheke nje ukusekela umbuso wakhe nesihlalo sakhe, njalo futhi uzokuba yinkinga phezu kwalona olukhethe ma seseluluzile.
Hayi, siyabonga ngokungena kuhlelo mnumzana Ngwenya. Uphenduke baba.
Hayi, siyabonga baba.
Sithathe omunye umlaleli njalo. Kwabasanda sixhuma uhlelo ngolwenu, uhlelo lwe-Studio 7 The Connection, uhlelo lwabasakhulayo. Isikhathi sesihambile, sesisalelwe yimzuzu emingaki, 5, 6, 7, 8 minutes before the top of the hour, before uhlelo luyaphela. Kodwa Timbotora Mtereri, sithathe umlaleli Mkoma Nyakabawu. Makadiwa Nyakabawu.
Zipo makadiwa.
Hayi wati nofara kana muchifara.
Hayi wati nofara.
Tipe yofungwa dzenyu Mkoma wangu, mainzwa nyairi mugango.
Ya, icho kwadi. Isu uzo tinotarisira sewa wanao Mzimbabwe wechidi. Tinongotarisira wakutisa ruzo zito shibachenu. Kito atiramangu anaredu uzo eraka jeka. Iko shunesu tiriku kura tisi generationi irikutarisira unge inge chisi mzira nyika. Saka totarisira kuti tiwanewo mabasa, tiwanewo mari dzedu dzemuZimbabwe dzatinoshandisa iri karenzi yedu yomuno. Tichitarisirawo kuti basa rudzidza tikatarisana nazvidzito zviri pachena, free and fair.
Saka ndedzipi nyadza muri kuda kuti kana hamena chawina ake kuti ndiani, asi ndezvipi zvamuchange muchitarisira kuti uyu munhu kana akahwina uyu from day one ndoda kutange achigadzirisa nyaya idzi 1, 2, 3, 4?
Nyaya yekutanga ndeyekucreata employment. Nyaya yechitwo ndeyekugadzirisa panhau yekarenzi yedu yomuZimbabwe. Mari hatina, tofanira kunge tiine karenziwo yedu muZimbabwe. And then chechitiri tozotarisawo kuti kudevheropawo nyika tifambidzanawo nenyika dzakatikomberedza, especially vana South Africa, vana Botswana, vana Namibia. Tikaenda tarisa kuZambia, tozotarisa nyika yedu chaiyo yakazvimirira, tafara tichikumashure zvakanyanyisisa. Saka tikutarisirawo kuti panari paari kupinda ngawa unowo zvokuita, especially employment, tozotiwo mari dzedu dzetinoshandisa kudevheropawo tofananawo nedzimwe like ana South Africa, vana Botswana, vana Namibia, vana Zambia. Zambia yaiva kumashure but by now yaakumberi kwedu. tikutaisira kuti tifanane nenyika idzodzo tibatane tifambidzano neupenyu huriko mazuva ano.
Aiwa, tinotenda nekupina muchirongwa mukoma Nyakabao.
Aiwa, ndatendawo chaizvo.
And coming back to you, Itai, I know you have a lot to say, but as brief as you can. You know, American politics are very different from our politics back home. Moral issues matter a lot, except, of course, if you look at the previous election, and I'm not going to elaborate, but there is a Republican politician who resigned this week in Iowa. He's a married guy, and he was caught on camera on video in a bar, in a nightclub, kissing another woman who is not his wife. And that brings me to the question, Itai, does morality matter to the Zimbabwean electorate? And you have 2 minutes to respond.
Yeah, moral issues do matter, but because of the economic situation in Zimbabwe, our mothers, our daughters, our sisters are engaging in these unbecoming behaviors because of money. It's not them to blame. It's the economic situation. Sakatsika zvinenge dzakuenda parutana ndiko kusaka tiri kuti vanhu ngavabatane ma opposition tibvise chinhu chinonzi ZANU-PF. Kana ZANU-PF ichiri pachigaro, we cannot talk of moral behavior. Hakuna, hapana zvakatotsitsirirana, hatina zvatotombogona kuita. Haitingori nyaya yechipambi chete, vana wedu wechidiki wetinonyaya kushanda nawo, they are into drugs. Wari kutora zvinodhaka, wari kuputa zvinodhaka kuti wabvise stress mumusoro nokuda kwenhamo. Saka chekutanga chaicho chetinogona kuti tiite isusu pamwedzi mishoma yasara iyi ndechekubvisa vanhu kuZANU-PF, vanhu vavhotere Shanduko. Kana Shanduko yavo ipo manje, then we can encourage vafundisi kuti waparidzire vanhu kuti tendeukai ushe wekudemba waswedera padyo, wadzidzise vanhu kuti upombwe hwakashata, wadzidzise vanhu kuti mamorals ubuntu hunokosha. Asi kana munhu aine nzara haakwanisi kuteerera izvozvezvo. Asi zvekare uyu I cannot comment much about it nokuda kwekuti mazuva ano kune technology, pamwe akagadzirirwa hake hatingazvizivi. Asi zvinhu zvataakusangana tiri mazviri chaizvo kuti nyika yedu yasvika pakuora, yasvika pakusvika papoindi yekunyanyisa kushatisisa nokuda kwekutadza kwekubatwa kweupfumi neZANU-PF. Kuti tikwanise kutaurira vanhu zvetsika, ngatitange tabvisa ZANU-PF.
Thank you there, mukoma Matsvagaire. Bengimbuzile Matsvagaire kuti abantu vasazihlupa kakhulu yini ngobuntu xa bekhangele ukuthi nizavotela bani kulo munye umpolitician umrepublican lapha orisayinileyo kule viki. Ulo mfazi uthethe kodwa uba nje e-night club ekhisa omunye umfazi eqabula omunye umfazi. Ngakho bembuza ukuthi eZimbabwe abantu bale ndaba lakho yini kakhulu khonoko into zama-moral issues. Matsvagaire uthi yebo kunjalo, kodwa kathesi abantu abakugijimisayo kakhulu ikuthi kukhitshwe iZANU-PF. That's our show tonight. Let's make another date next week. I'm your host, Tsungamile Nkomo. Kunai Zimbabwe.